This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 7 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rega, tine vanhu vakawanda vari kubva kumakoreji, vari kubva kumayunivhesiti vanenge vachitarisa kuti vachawana mabasa, but kana investment yakabeura inorava kuti vanhu ivavo havagoni kuti vachawana mabasa.
Zimbabwe yotatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze zvopa kuti mabasa arambe achinetsa munyika.
Vari kutora zvese kuzviisa mumaoko avo, vachisharudza nhengo dzeMDC, vachiti havafanirwi kutambira nokuda kwekuti zvinhu izvi hazvisi zvavatsvangirai.
Nyaya yekushomeka kwechikafu munzvimbo dzakawanda munyika yave kukonzera kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe ichiri kuramba ichitatarika munyaya dzekukwezva vemabhizimisi vekunze zvopa kuti vanhu vakawanda munyika vashaye mabasa. Hofisi yemutungamiri wenyika yava Robert Mugabe yave kushanda nemapazi akawanda akaita seZimbabwe Investment Authority kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze, asi zvinhu zvichiri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti havashamiswe nemashoko aya.
Hazvinyanyi kundishamisa ndichitarisa chokutanga atinoti pachongo macost structures ari muZimbabwe kana tichienzanisa nekune dzimwe nyika zvinodhura zvakanyanyisisa kuti vezvemabhizimusi vange vachitanga mabhizinesi nekuwandudza mabhizinesi avo muZimbabwe. Ndokutaimuenzaniso wezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemagetsi, kuwanikwa kwemvura, kuwanikwa kwetransport nemalogistics zvinoita kuti zvemabhizinesi zvinge zvichifambiswa zvakanaka ndochekutanga. Chechipiri, takaona maregulations aripo arimo munyika, maregulations in terms of kutangwa kwemabhizimusi atine zvinotora nguva yakanyanyisa kureba. Tine bureaucracy yakanyanya iripo neRed Tape nenyaya dzecorruption dzinoita kuti zvisave nyore kuti munhu anga achiregista business rake. Iye chechitatu, makaona environment yedu number one at political level, number two even at macroeconomic level haisi conducive.
Saka izvi zvinorivei kumwana weZimbabwewo zvake?
Izvi zvinoreva zvinhu zvakati wande. Chekutangisisa, zvinoreva kuti nyaya dzemabasa idzi, nekuti kana tisiri kukwanisa kugenerata investment tinoreva kuti hatina maemployment opportunities atinenge tichikwanisa kucreata. Pago rega, tine vanhu vakawanda vari kubva kumakoreji, vari kubva kumayunivhesiti vanenge vachitarisira kunge vachawanawo mabasa, but kana investment yakabeura zvinoreva kuti vanhu ivavo havagoni kunge vachawana mabasa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Zvichakadaro, rand rekuSouth Africa iro riri kupera simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica rakadonha zvinotyisa nemusi wechishanu apo rakapfuura zvikamu gumi nezvinomwe zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nekuda kwekushaya simba kwerand uko, vamwe vanhu muZimbabwe vave kuramba kurishandisa. kudonha kwerand kunonzi kwakakonzerwa nekukura kweupfumi hwenyika yeAmerica zvichiratidzwa nekuderera kweuwandu hwevanhu vari kutsvaga mabasa. Mumwe kanzura weMDCT kuTrojan Mine kubindura kumashonaland central ari kupomera nhengo dzebato reZANU-PF mhosva yekuita zvematongerwo enyika panyaya yechikafu chinofanira kupiwa vanhu vanoshaya. Asi vakuru vakuru vebato reZANU-PF vanowanzoti hapana munhu anofanira kupiwa chikafu pachitariswa kuti abuda mbamani. Hatina kukwanisa kubata mumiriri wedare reparamende munzvimbo iyi vaRemigio Matangaidze kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mary Gwature vanovakanzura vari nhengo yeMDCT tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu munharaunda mavo.
Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. ZANU-PF zvairi kuita utungamiriri hwayo mumanzvimbo kana nguva yekugoverwa kwechikafu kana mainputi yakwana, vari kutora zvese kuzviisa mumaoko avo vachisharudza nhengo dzeMDC vachiti havafanirwi kutambira nokuda kwekuti zvinhu izvi hazvisi zvavatsvangirai asi kuti ndezvemusangano uri kutonga.
Saka vanenge vachigovera zvinhu izvi munzvimbo menyu ndeanani chaivo?
Pamutemo chaipo zvinhu zvakadai nezvese zvewelfare zvakagoverwa mazuva matatu achangopfuura zvinofanirwa kunge zvichigoverwa nemakanserers. Zvakaitikawo muwadhi mangu, vanhu weZANU-PF wanzwa kuti izvo kune zvinhu zvauya kune wesocial welfare, wakabva wamhanyira kuseni seni kuenda kunotora mavhocha kuofisi yesocial welfare ndokuenda kuGMB kwakutonotanga kuroda zvinhu izvozvo without my knowledge as a counselor.
Saka mavhocha aya anenge aine chii chaizvo?
Anga aine chibage chisiri chembeu, chibage chekugaisa kuti vanhu vadye sadza nemafertilizer.
Vanhu vanenge vachifanira kupiwa zvinhu izvi ndeanani chaivo? Inherera vanhu vakwegura ndiani anofanira kuwana zvinhu zviri kubva social office?
Inherera chirikadzi madisabled nevakwegura. Asi takagoverwa zvinhu izvozvo havasi ndivo vanhu vakagoverwaba pandakanga ndiri kuona zvangu vaakugowa.
Amai Mary Gwature ndikanzura vebato reMDCT kuTrojan Mine kubindura. Vanga vari parunhare kuTrojan kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah, man. Nafaza my sister. Nafaza munu wese ma shita. Doro tadira pasita faza variba sita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Waya waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine muimbi Selmo Mutukudzi, uyo angari muno muWashington ari pasi pechirongwa chesangano re-One Campaign iro rinorwisa urombo muAfrica. Selmo anga ari iye pasi pechirongwa che-One Campaign apo vanga vari kutsikisa remix yechimbo chavo cheStrong Girl uyezve vachitaura nemakurukota ehurumende yemuAmerica pamusoro pechirongwa chekuunza magetsi kuAfrica. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu, Selmo.
Ndinofara chaizvo nge ndichiona mukana kutaura nemina.
Ungati tsana nguruo kuti Zimbabwe imwe enyika ere ichakwanisa kunge ichiwana mukana wekuti ibatsirwe pachirongwa icho chekuisa magetsi muAfrica.
Inini ndakangofara hangu kuva nemukana wekutaura navo. Ndichiedza kuti vangoziva kuti vari kukuvara vazhinji vacho vanhukadzi nevana vasina rubatsiro rwavanokwanisa kuzvipa. Saka ndakangovatsanangurira kuti panyaya dzose dzavanenge vakuita ndavangorangarirawo madzimai nevana. Saka handisati ndaziva kuti nenyaya dzimwe dzese dziri kunetsa pakati pemahurumende edu kuti vachakwanisa here kuzviita kwekutanga kana kuti vachambotanga nedzimwe nyika. Asi ndakaedza nepese pandinogona kuti vangofungawo madzimai nevana vagokwanisa kushandawo nevanhu vedu vemuZimbabwe.
Tinoona zvekuti imo murimo imo muno muAmerica makawana muchipiwa imo mubairo wekarwuyo kenyu nguva yangu. Titsanangureo kuti zvakafamba sei tombobva zvedu kubasa renyu nehwani.
Ndakafara chaizvo. Ndakangowanikwa ndaiswa pamakwikwi nemamwe madzimai emuAfrica panyaya yerumbo rwakanakidza chaizvo. Saka ndanga ndinana Zahara vekusouth Africa, vana Yemi Alade vekuNigeria, anatinashe vemuno muAmerica. Ndikawanikwa ndichakunda pane zvinhu izvozvo. Saka ndakafara zvekuti ndakawana support kubva kune vanhu vemunyika mangu nevekune dzimwewo nyika. Nhasi ngatitarisire kuhwina kutaura chokwadi asi ndinongotenda Mwari kuti haa. Ino yanguva yangu.
Chimbotitsenhurai muchidimbo iko karuyaka nguva yangu kune avo vatikanganwei kuti tinyatsonzwa kuti makawanikwa muchizohwina sei.
Okay, kanoti wakandipedzera nguva yangu uchindinyepera uchindimisama. Wakandipedzera nguva yangu uchindinyepera uchindimisama.
Wakandipedzera nguva yangu uchindinyepera uchindimisama.
Uchindinyepera uchindimisamahara. Uchindinyepera uchindimisamahara.
Aiwa, kamuta kunanzwa chokwadi. Saka makawanikwa muchipiwei musure mukuwanikwa muchirangarirwa imise muimbi akaimba chiimbo chakanakidza pasi rose.
Ndakapiwa mukombe wakanaka chaizvo. Mukombe wekuti kana ndasvika kumba ndokunogadzika pachena pekuti vanhu vose vanoona. Aiwa, ndakafara zvangu chose.
Tinoona zvekuti muri kufamba imi nemurume wenyu Tendai Manatsa. Iye ari kuita basa pamwe nemi here kana kuti pane zvakewo zvaari kufambira imo muno muAmerica?
VaManatsa vari kufamba neni vachindisapota pane zvose zvandiri kuita. Ivo vane mabasa avo avakatosiya kumusha vachiti aiwa mudzimai haangafamba ega kunyika yaasati amboenda. Saka vari kundiperekedza uye vari kusapota chaizvo nyaya dzekuti madzimai awanikwa achipiwawo simba mune zvose zvavanoda kuita. Saka dai ndiri kufamba ndega ndisina mubatsiri, ndisina munhu anonditsigirawo, hazvaizoreva chinhu kuti ndirikuti varume tsigirai madzimai iye wangu asiri kunditsigirawo. Hazvaizobuda zvakanaka. Saka ndinototenda Mwari kuti ndakamuwana anondibatsirawo, anondisapota pane zvose zvandinenge ndichiita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Seomo Mutukudzi. Kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita henyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichikurukura nedzimwe nyaya dzinosangana nemadzimai.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mukoma George Mawende vanoshanda nekambani yeNew York Life Insurance iyo inobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida mainsurance angava eupenyu kana ekunge munhu ashaya vachizobatsirika. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma George.
Tinotenda baba nokundichingamidza muchirongwa.
Vamawende, mungatiudza kuti basa renyu rakamira sei?
Ndiri kushanda nemarket yatinoti African American market. Pandinotarisa nezvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muno muWashington DC area, muMaryland, muVirginia, Indiana, Georgia, Alabama, Oklahoma, Texas, kwese kwamuri. Pana zvakawanda zvatinotaura nezvazvo. Ndakanangana nebasa rangu.
Mungatsanangura kuti zvii chaizvo zvamunenge makanangana nazvo nokuti muinsurance mune insurance yedzimba, insurance yedzimotokari neinsurance yeupenyu.
Ini ndotarisa insurance yeupenyu. Tinotarisa zvinhu zvakawanda. Chekutanga, tinozova kuti munhu wese kana azvarwa anofa. Kana afa, chii chinoitika? Matambudziko anosangana nevapenyu vasara vanotakatarisa mufi. Matambudziko akatariswa nevana nababa vaenda vasina zvavasiya.
Vari kutambira sei urongwa hwenyu kana zvirongwa zvenyu zvamuinazvo vana veZimbabwe vari muno muAmerica?
Vanotambira zvakanyanya. Ndinofara kune a lot of positive response. Vamwe vanhu havana kuzvitangira kuno, vakazvitangira chero kumusha kunana Old Mutual, kunana Zimnat Life, kunana First Mutual. Vanozviziva zvinhu izvi. Asi kuti mabridge akaitika muupenyu nemamirire enyika zvada kuti vamwe vanhu vasiye zvavanga vakaita vachiuya kuno. Saka vasvika muno vanogona kushinga vashayiwa food information yekuti ndozvitangira papi zvinhu zviya. Ndosaka ndabuda pachina chitaura kuti aiwa kwauri ikoko ini ndinogona kukubatsira. Togara pasi. Ukashaikira kuno usina mari unopa nhamo vanhu vari kumusha.
Imi urongwa hwenyu hunobatsira nenzira ipi?
Urongwa hwatinawo hunobatsira nenyaya yekuti tinoti kana panoshaika munhu tinobhadhara mari in cash. Hatitakuri munhu kuenda naye kuZimbabwe, hatitakuri munhu kuenda naye kuZambia. Asi kuti tinopa mari, mari iyoyo ndiyo yamunogona kushandisa kuendesa kumusha. Imwe yosararira nhaka. Ngatisiyire vana vedu nhaka. Mari yekuti kana imi baba mavigwa, ame amai mavigwa, vana vachararama for the next 20 years nemari yavasiya here. Saka tinoti isi tinopa mari, hatitakuri munhu, hatipi munhu coffin, tinopa mari mogadzirisa zvamunogadzirisa munhu ovigwa.
Ko matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu?
Matambudziko atinosangana nawo mubasa redu aripo pano nepapo. Kune vamwe vasingatongo zvikwazvo zvisingazvifariri zvachose. Asi tinoti hatina mumwe mupfupi, tinoramba tichiva educate kusvika vanzwisisa kuti zvinofamba sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma George nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tatenda.
Manga makateerera kuna mukoma George Mawende vanoshanda nekambani yeNew York Life Insurance muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai muwako wa Blessing Zulu.
Tarisa naudze mitambo. Mumitambo yekaso Premier Soccer League mangwana, Dynamos ichatamba neCapes United kuRufaro Stadium, Islanders ichitamba neBuffaloes kuBaba Fields, Wange ichitamba neCholocho kuColliery, kuchiti Triangle ichitanga kuchizotiwo Triangle ichitamba neDongo Sawmill kuGibbo. Zvirongwa edu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoramba ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vokunze zvopakuti vanhu vakawanda varambe vachishaya mabasa. Nyaya yekushomeka kwechikafu munyika yave kukonzera kukandirana makobvu nematete pakati pevemapato ezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.